kubata ichi chasimudza chaunga chinochitevera mushure mekurova muchiwani stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga we 2019 Castle Lager Premier Soccer League. Izvi zvaunza manyukunyuku muvateveri vedzimbare avo vakapedza mwaka wapera vachingochema kuchikwata chavo chaingorohwa ndokupedza tiri pachinhano chegumi makwikwi ezvikwata gumi nezvisere aya. Vateveri vechikwata ichi kusanganisira vabenjamin munzira vari kufara nematangiro aita chikwata chavo vachitivo vane chiimbo chakasimba chekuti dzimbare inotora mukombe uyu mwaka uno.
Gore rineri tiri kutarisira kuti tikatangira patatanga apa tiri kufungidzira kuti tinosvika kumberi tetotora league.
Asi murairidzi wedynamos Lloyd Sugobe anoti haasati agutsikana nechikwata chaakavaka ichi achiti iye achiri munzira kuumba madrama boys akasimba.
Ndichitarisa ndinoti tawana pekutangira pakanaka tichienda mberi. Asi basa haro richiripo rinofanira kuitwa, pane zvakawanda zvichinoda kugadzirwa.
Chigove anoti vatsigiri vechikwata chake vakazvionera kuti dynamos pari zvino ine shumba dzinokwanisa kutora mukombe weleague.
Vauya muno munhandare vazvionera, saka hazidi anoudzwa izvi, tinoda azvionera kuti pane mvumba dziri kuda kuti chikwata chavo chikunde.
Asi chikwata chemukombe weleague uyu cheSC Platinum chakaratidza kuti chine mongo wekutora mukombe uyu zvekare mushure mekushanya kuHarare ndokurova Harare City 2-0. Zvikwata zvese zvine mukurumbira zvakatora mapoinzi akakosha mushure mekunge Capes United yakarova Manika Diamonds 2-0, ukuwo Highlanders ndokufamba kusvika kuHarare kuzoita Mangange neBlack Rhinos 1-1. Mimwe mitambo yokutanga kwemwaka yaiveko yakapera seizvi. Chicken in 3 ZPC Kariba 1, Wange 2 Yada 0, Chapungu 5 Blower Chiefs 1, Triangle 2 Ngezi Platinum Stars 1, Herentals 0 Tail 1 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.